size reprimary ne secondary education riri kuramba richishandisa anonzi standard operating procedures ekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecovid-19 muzvikoro. Kune zvikoro zvakangodarika 10 zvaratidza kuti zvine nyaya dzecovid-19. Zvimwe zvacho zvaaiswa panonzi paquarantine, asi sebazi reprimary nesecondary education rakabatana nebazi rezveutano kagadzirira kuti COVID-19 yacho isapararira.
Huwandu hwevana vabatwa nedenda iro muzvikoro hwakamira sei?
Muzvimwe zvikoro zvatiri kutaura izvi, manhamba zacho anongovawo wanapo kunze kwekumatebelele itself kune chimwe chikoro chinenge chineti vana vakati wandei vakabatwa necovid-19. Asi tinoda kukurudzira vabereki nevatinoti stakeholders kuti vasanyanya kushungurudzika zvavo, nekuti zvikoro zvakachengetedzeka nekuenderana kwatinenge tichishandisa standard operating procedures edu, uye nekushandisa zveWorld Health Organization zvinoita kuti tisapararidza COVID-19 muzvikoro kana munzvimbo dzatinogara.